G-Boy,
Chris Melazi,
Zirimoza ndoshuwa muchipuwa as andi manye manye iche kwana nguva lugaro kumbira ndichazvipuwa ishe wangu ndodachiedza nzira dzangu makore mazhinji ekurarama upenyu wangu uyu munamato mukuru munamato mukuru ndichengetei tenzi vangu cause vanofara ndadona zvandiri musango rine shumba dzodzowa uyu munamato mukuru munamato mukuru makoma anodona kuda ndiwo vanondipa munyama mhepo vanotumira ndogara ndichimhanya ndoita seko pavakuda munana mukatumira ngirosi madhimoni anomhanya zvakutochisa kurara ndiri soba ndikangoti kotsirei vanouya vondidzvanya ndoendepiko kwandiwana munana kuchechi kwacho vari kunyepa zvakanyanya ishe wangu ndoda chiedza nzira dzangu makore mazhinji ekurarama upenyu wangu uyu munamato mukuru munamato mukuru ndichengetei tenzi vangu cause vanofara ndadona zvandiri musango rine shumba dzodzowa uyu munamato mukuru munamato mukuru makoma
une mweya yakasviba mweya yemadzinza haidi kutiona tichibudirira saka pandenge ndatsika pese pandichasvika mwari wangu ishe ndimi munonditarira mwari nditarirei kunyange ndakudona ndisimudzei mweya yetsvina inodei kuda kuparadza everyday
ishe wangu ndoda chiedza nzira dzangu makore mazhinji ekurarama upenyu wangu uyu munamato mukuru munamato mukuru ndichengetei tenzi vangu cause vanofara ndadona zvandiri musango rine shumba dzodzowa uyu munamato mukuru munamato mukuru makoma anodona kuda ndiwo vanondipa munyama mhepo vanotumira ndogara ndichimhanya ndoita seko pavakuda munana mukatumira ngirosi madhimoni anomhanya zvakutochisa kurara ndiri soba ndikangoti kotsirei vanouya vondidzvanya ndoendepiko kwandiwana munana kuchechi kwacho vari kunyepa zvakanyanya ishe wangu ndoda chiedza nzira dzangu makore mazhinji ekurarama upenyu wangu uyu munamato mukuru munamato mukuru ndichengetei tenzi vangu cause vanofara ndadona zvandiri musango rine shumba dzodzowa uyu munamato mukuru.